Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo yechiundo rabai election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vanonzi vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashandaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza kuvatyairi vemarori anenge aenda nechibage kugrand marketing board iri kulions den. Zimbabwe inokundwa 1-0 nenamibia makwikwi eafrica nations championship. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinokurudzira sarudzo dzakachena munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nezvinobuda musarudzo dzemunyika. Izvo zvinotevera sarudzo yekutsvaga miriri wechiundura mudare reparamende iyo yakaitwa nemugovera. Sarudzo iyi yakaona bato rezano PF richikunda. ZESNI inoti yakaona kuti paishandiswa magwaro evavhoti maviri uye vanhu vakanga vasina kuwaniswa dzidziso izere pamusoro pesarudzo idzi. Sangano iri rinoti rakaonawo zvakare kuti paive nevanhu vane mazita akafanana vakazvarwa zuva rimwe chete uye panzvimbo imwe chete asi vozongosiyana nhamba dzezvitupa chete. VaBrown and Love veZANU PF vakawana mavhoti 9,426 vachiteverwa navatakudzwa Guzete veNCA avakawana mavhoti 445. VaBrighton Mujiti veFree Zim Congress vakawana mavhoti 145 kuchitiwo vaWebster Zulu vePDZ vachiwana mavhoti 118. Sachigaro weZesne vaAndrew Makoni vanoti zviitiko zvakadai zvinoita kuti vanhu vasave nechivimbo neZEC. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
SezESne muongorori yatakaita takaona kuti izvo ZEC ichiri kushandisa mavoters roll maviri rokutanga rakashandiswa pamaelections e2013 uyezve nesupplementary voters roll rinova rine vanhu vakazoregister after maelections e2013. Ongoro redu riri kuratidza kuti mashandisirwo emavoters roll ari maviri akadai ari kukanganisa mafambirwo esarudzo nokuti tiri kuona kuti mune vanhu vane mazita ari kuapfiya kumarozi aya ari maviri. Tiri kuona vamwe vanhu vane mazita akafanana kana vatu vane madate of birth akafanana nenhamba dzechitu dzakafanana zvinova zvinoita kuti tifungidzire kuti vamwe vanhu vanogona kunge vachivhota ruviri. Saka takaona kuti izvi hazvina kunaka, zvinoita kuti tisave neconfidence nemaelections atinenge tichiita munyika.
Kopanyayo yedzidziso makaona here vanhu kuti vanga vaine ruzivo nezvaitora nzvimbo?
Pedu yetinoratidza zvakare kuti vazhinji vakanga vasina ruzivo nezvakanga zviri kuitika. Pane vaida kuvhota vakanga vasingazive kuti vari kuvhotera nzvimbo dzipi. Zvinova zvinoratidza kuti veZEC havana kunge vakatora nguva yakakwana yekushambadza election yanga iri kuitwayo kuti vanhu vanyatsozivisisa kuti pavanovhotera chaipo ndepapi.
Zvii zvamuri kukurudzira kuZimbabwe Electoral Commission kuitira musarudzo dzinozotevera?
Chokutanga chatinokurudzira ndechekuti mavhoters roll maviri ari kushandiswa anofanira kusendekwa kudivi poungwa vhoters roll itsva iyo ichange ichinoshandiswa pamaelections ari kutevera. Saka tinokurudzira kuti zveke ishande nechimbi-chimbi kuti voters iroro ringe riripo. Poitawo voter education nekuti mumwe nomumwe arikuda kuvhota azive kuti apa ndopandichavhota. Tinokurudzirawo zvakare kuti tsika iri kuitwa nemapolitical parties nekuti vanoita mavote buying activities pedyo nepamapolitical stations itsika inofanira kuti ipere.
Avanga vari Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuZeki pamusoro pezvinyunyuto izvi. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat razivisa nhasi kuti inflation yadzika kusvika pa 0.31% kubva pa 0.75%. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kugadzirisa nyaya yeupfumi kana zvinhu zvakadai kuchanetsa. Nemusi wechitatu pamusangano wezvemabhizimusi wakarongwa neInvest of Zimbabwe, Governor veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakati vanoda kuti inflation ikwire kusvika kana pazvikamu zvinomwe kubva muzana kuitira kuti upfumi hwenyika utange kushanda zvakanaka. IMF yainge yamboti inoona inflation yeZimbabwe ichisvika pazvikamu zvinomwe kubva muzana muna zviita. Kana inflation ikanyanya kuderera sezviri kuitika muZimbabwe, inoguma yave deflation. Izvo zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inenge yanyanyisa kudzika zvichikonzerwa nekushayikwa kwemabasa zvinokonzerwa neupfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere. Mukuziva mamiriro akaita zvinhu, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Professor Chitambara avayambira kuti upfumi hwenyika wananga kumawere.
I think zvinotirakidza zvinhu zviviri. Chekutanga, aggregate demand economy ichakaderera zvakanyanya nekuti inflation kazhinji inomezhawo zvakare kuwandudzika kweekonomi, inomezha yatingati health kana kuti soundness yeekonomi. Saka makaona inflation iri kudhuza nana 0% uko zvekurakidza kuti miekonomi hamuna aggregate demand, inda hamusina aggregate demand. Zviri kungoreva kuti number one, mareal incomes yevanhu, mari ine vanhu muhomwe inenge yakadzikira zvakanyanya. Zviri kuratidzawo zvakare kuti production miekonomi yakaderera zvinonyanya kukonzereswa nedambudziko redeindustrialization iri kuitika, uyewo deindustrialization iri kukonzeresa nyaya yeinformalization. Saka maincomes evanhu ari pasi pasi zvakanyanyisisa, uye makambani ari kuvhara, nyaya yeproduction iri pasi. Chechipiri zviri kuita bilai nyaya yehigh cost of living iri muZimbabwe. Tiri kuti inflation yakaderera asi makaonawo kuti cost of living muZimbabwe iri pamusoro zvakanyanyisisa. Makaenzanisa mitengo yezvinhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika kunana Zambia, wana Botswana nana South Africa, munotoona kutoti mitengo yezvinhu muZimbabwe uri pamusoro soro. Makaona mitengo yechingwa, for example, chingwa chemuZimbabwe chinodhura pane chingwa chekuSouth Africa na chingwa chekuZambia. Cost of living muZimbabwe iri pamusoro soro even though inflation yedu iri pasi. Saka pane ka paradox ipapo pakuti inflation iri pasi but cost of living iri pamusoro.
IMF yakati iyo inflation inogona kusvika pazvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% mukupera kwegore. Zvinokwanisika here zvine zvatiri kuona izvinezvi?
Zvinogona kukwanisika, zvinogona kusakwanisika. Chambe chinyanya kudriva inflation inyaya ye mamultiple pricing regime yanga yaunzwa nekuparirwa kwakaitwa mabond notes. Patori nemadifferent price levels anenge achichargewa whether uri kushandisa cash, uye effect yekuti value yebond note nevalue yeUS dollars market zvakatosiyana. Saka izvozvo zvazvichidrivewo zvakare inflation.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Professor Chitambara vachitaura parunare na Blessing Zulu Studio 7. Mamwe madzimai ekulions den pedyo nechinoyi vanoti vave kurarama nekutengesa sadza kuvarimi nevatyairi vedzimotokari dzinenge dzaenda kuzotengesa chibage paGrain Marketing Board iriko. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vari kuuya kuzotengesa chibage pamadepot eGMB vari kupedza mazuva akawanda sezvo paine mitsetse yakakura iyo iri kutora nguva nekuda kwekutariswa kwechibage kuti unyoro hwacho hunobvumirwa kuiswa mudura here kana kuti kwete. Nokuda kwedambudziko rekuti vanhu vave kupedza mazuva vari mumitsetse, mamwe madzimai emulions den vakafunga zano rekutengesa zvekudya kuvanhu ava. Madzimai aya anoti zvekudya zviri kumhanyirwa nevanhu vakawanda ipotugadzike mangwanani nesadza nguva dzemasikati nemanheru. Amai Doreen Mpepereki vanogara mumusha weLions Den mumwe wevanhu vari kuita bhizinesi rekubika sadza. Amai Mpepereki vanoti vakafunga zvekutengesa sadza nekuda kwemukana wainge wavapo paGMB. Amai Mpepereki vanoti vanouya nesadza nekuti vachairi vedzimotokari havakwanise kuenda kurukisheni kunodya sezvo vanenge vachiswededza motokari mumutsetse wekupinda muGMB. Amai Mpepereki vanoti vanowana profiti yemadhora 10 pazuva.
Hai shoma, tinongwana tumaputo twedo pamutongwana wemachezelanzanzi.
Mumwe anotengesa zvekudya ndi amai Mary Mukarati, avo vanoti vachairi vanotenga sadza nguva dzose nokudaro vari kuwana mari iri kuvararamisa.
Vamwe madhiraivha vanorufarira makuseni, vamwe masikati ano, vamwe manheru. Asi kana kune wedha kune wedha yei kuchitonhora vanenge vachifarira tii, nokuti makuseni seni vanenge vachitoda iri tii.
Amai Mukarati vanoti vave nedambudziko rekanzuro iyo yave kuuya ichida mari dzemitero nezveutsanana. Amai Mukarati vanoti zvakaoma kuti vabhadhare mari kukanzuro ivo vachishanda kwemwedzi mitatu chete pagore.
Kuramba tiri panapa parikutoshupa kutengesera pacho. Unoti kanzuro iri kutitanda iri inenge ichida mari veheoti vanenge vachida mamedical aid. Saka nguva yacho yatiri kuti tikwanise kuwana mari yekutora medical aid, ndofunga chibage chichangota, ndofunga 2 months kana kuti month yasara. Saka hatikwanisi kuwana mari yekutora medical aid.
Madzimai anobika aya anoti vanoshuvira kuti dai vawana munhu anovakweretesa mari yekuti vatenge nyama yakawanda sezvo vanhu vari kutenga sadza vari kuwanda. Zvichakadaro, munyori mubazi rezvekurima vaRinson Chitsiko vanoti dambudziko remitsetse yemotokari dziri kuuya nechibage haripere nekuda kwekusarongeka kwevashandi veGMB.
Kodzesteni haichamiri taramba yakadai. Saka ichokwadi kuti tine challenge pano, kwete palayo denjet kutorawo kuti ichallenge yakatarisana nenyika.
Nekuda kwedambudziko rekunonoka kupinda kwechibage kumadepot kwave munyika, GMB inonzi yakapinza basa vechidiki veZANU-PF vainge vabva kuzvidzidzo zvevechidiki munyika kana kuti National Service uye vave kushanda nemanheru. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muCameroon razivisa nhasi kuti mauto 34 haasi kuzivikanwa kwaari zvichitevera kunyura kwengarava yavo kumahombekombe kwenyika iyi apo yanga ichiendesa chikafu kuchitsuwa cheBakasi. Mauto matatu kubva mauto 34 ndiwo akakwaniswa kununurwa mushure mekunge chikepe chavo chinonzi Le Mundenda chanyura kumahombe kombe kwedhemdusha nenguva dzenhanhatu mangwana nemusi wesvondo. European Union neBritain vatanga hurukuro dzakadzama dzekutanga pakupatsanurana kwavo matiyu ose achiti yave nguva zvino yekuti vaende mberi nehurukuro nechimbi-chimbi. Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda weEuropean Union uri paBelaymont, pakutanga kwehurukuro dzekurambana kwavo dzemazuva mana huri kuotara zvekutyidzana nedzimwe nyika muBritain, vaDavid Davis vati zvakakosha zvikuru kuti hurukuro dzavo dzave kuratidza michero. Apo upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere, madzimai akawanda anoti ari kunetseka zvikuru kuti aronge mhuri dzavo zvakanaka nepamusana pekutadza kuwana mari inodiwa. Mashoko aya akabuda nguva pfupi yapfuura apo madzimai akaungana muHarare pasi pechirongwa cheUnited Nations Population Fund yakabatana nehurumende. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Madzimai aibva kumativi akasiyana-siyana akaungana muAfrica Unity Square svondo rapera, uko kwaipiwa pachena zveutano zvakaita sekuronga mhuri, kuongororwa ropa pamwe nekutariswa gomarara rechibereko. Mumwe wemadzimai akaona rubatsiro rwekuronga mhuri pachena ndiamai Grace Maketo vanogara kubudiriro. Amai Maketo vanoti kunyange zvazvo vava nenguva vachidawo chirongwa chekuronga mhuri chinopedza makore cheJadele, vanga vasingakwanisi sezvo makirinika ari pedyo navo mumusha webudiriro achibhadharisa mari yekuisa JADELE. Amai Maketo vanoti zvirongwa zvepachena zvinoitwa neUNFPA nemamwe masangano zvinobatsira madzimai akawanda.
Ndiona vanhu vazhinji panyaya dzemari apa tongouyawo sezvozvi, kana vangouyawo vakati family planning mahara tongouya, nokuti mari yacho nochishayiwa yekuti ndo kunoiswa nokuzobviswa kwaisaa, nokuti tinoona kuti zviri nyore kuya kana vauyawo vanhu vakaita sevava, tinoona kuti zviri nyore kazhinji kacho.
JADELE ikaiswa inogona kudzivirira kuti mudzimai asabate nhumbu kwemakore anosvika mashanu. Mumwe wemadzimai vaiiswa imwe nzira yekuronga mhuri yeintrauterine contraceptive device ichizivikanwa nokunzi loop. Amai Chidomadziya vanoti madzimai mazhinji ari kukundikana kuwana mari dzokuronga mhuri nenzira dzinopedza nguva ndefu.
Maservices efamily planning especially pajadeo apa nemaloop vanhu havambozviafodi, nokuti kuenda kumahospital kana kuti kuclinic vari kubhadharisa. Ukanoti uri rakuiswa JADELE vari kuti $15 ezvinezvi mari vanhu havasi kumboiwana, saka $15 yacho haitowaniki. Unozoona kuti vanhu vanenge vangodi vakungogara, nekuti pamwe vanenge vasinga mapirisi anenge asingavaitire ngekere depo racho futi pamwe inenge risingamuitire, saka anenge achida zvinhu zviri zvine nguva yakareba asina mboenda kunodi kunobayiwa kana kuita chimwe chinhu. Saka aiswa futi JADELE rachona, kana awana $15 yechekuti aiswe JADELE rachona, onzi $20 kubviswa. Moona futi kuti hazvidi mari yacho futi munhu anenge asina $20 yachona iyoyo kuti anobviswa futi. Saka unoguma munhu angogara futi nacho chiri muruoko, apa kune makensa ariko auzozivi kuti ndikagara nacho chichaexpire chichazokonzera chifu.
Mumwe wemadzimai akabva kuruwa, amai Linet Kwashi, vanoshandisa mapiritsi pakuronga mhuri nekuti ane mutengo uri nani pane dzimwe nzira. Asi chido chavo ndechekushandisa urongwa hwavasingatori nguva nenguva, sezvo pamapiritsi ari nyore kukanganwa kuamwa.
Maservices efamily planning ari nyore kuwana, asi vamwana vakwanisa maafoda, nekuti kumwe kune dzimwe nzvimbo anenge achidhura like kuruwa kuclinic anenge achiita $15, saka mwana anenge asingazokwanisi kuafoda kuti vanoiswa. Mbamazina nhongwa kungozvara-zvara nekuti kuti vanoiswa pamwe mapiritsi anenge achivaramba mwanangu achikanganwa kuti vanoiswa JADELE zvine zvichidhura havasokwanisi.
Mumwe mudzimai wechidiki akada kuzivikanwa nezita rekuti Ruvarashe anoti shuviro yake ndeyekuti nyaya dzekuronga mhuri dziitwe pachena. Ruvarashe anoti madzimai mazhinji anorarama nemabasa emaoko ayo asingavapi mari yakawanda.
I think
Saka hangu semkazi chidiki ma family planning methods anofana kwani kwa pachena kune munhu wese mukadzi muZimbabwe because most of vakadzi vari muno muZimbabwe havashandi vazhinji vacho vamwe vacho vanoita mabasa emaoko but income yavo ishoma.
Kuiswa jadele kunoda gumire madhora. Mumwe mushandi wekuZimbabwe National Family Planning Council vaDennis Mulambo vanobvumawo kuti nekuoma kweupenyu vamwe vanhukadzi vanotadza kushandisa nzira dzavanoda dzekuronga mhuri.
Sometimes because of economy,
pamusoro pejadele neloop, dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwenguva yakareba iimplanon inogona kuita makore matatu nedepo provera inoita mwedzi mitatu. Nzira dzekudzivirira pamuviri dzinoda kushandiswa zuva nezuva dzinosanganisira mapirits nemakondomu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vechidiki vekuZimbabwe vanobva kuzvikoro zvakasiyana siyana varuma kwikwi First Global 2017 Challenge ari kuitirwa muWashington DC. Mavlas Mshanganya wewe Studio 7 anotipanya inotevera.
Chikwata cheTeam Zimbabwe nasi chabuda zvakanaka pane mimwe yemakwikwi achichange chichiita muzuva ranhasi achazopera mangwana pachazozikanwa kuti ndeipi nyika yakunda. Amai Aritha Mare, mumwe wevaviri vari kuchengetedza vadzidzi ava, anotaura nezvaitika nhasi.
Vachangobva mukutamba mechavo yekutanga ndi tikufara zvakanyanyisa nekuti vanyatsoratidza kugona kwavo. Zvanga zvichitarisirwa mumechi zvekuti vanokore mabhora akamirira mvura yakachena vanomakanda maanochengetedzwa zvese nekuti robot ringe richikwanisa kunge richimira riri rega zvese izvozvo vazvikwanisa vakatwa zvakanaka tafara chaizvo. Kupera kwezuva ramangwana ndopatinenge takuziva kuti taita zvingani zvipotsi kuti tahwina here kana kuti zvakamira sei. Gemu yakagadzirwa ndeyekuti tine dambudziko riri common kunyika dzese rekuti vanhu vangu vachiwana mvura yakachena, saka tandigadzira robot rinokwanisa kupatsanura mvura yakachena neyakasviba richiratidza unyanzvi hwatinoti hweengineering.
Vachitaura pakuvhurwa zviri pamutemo kwemakwikwi aya nezuro, vechidiki ava vakati vari kufara nekusimudza mureza wenyika pamakwikwi ayo ari kupindwa nenyika dzepasi rose. Vachitaurawo pakuvhurwa kwemakwikwi aya akatangwa gore rino, mutungamiri wesangano reFirst Global vaJoe Sestak vakati ishuwiro yavo kuti makwikwi aya aitwe gore negore munzvimbo dzakasiyana siyana kuitira kuti vechidiki varambe vachifarira zvidzidzo Science ne technology kuitira kuti remangwana ravo rive rakanaka. Zimbabwe ine vadzidzi vasere nevari kuvachengetedza vaviri. Makwikwi aya anopindwa nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience, technology, mathematics neengineering. Mumwe mudzidzi Gamuchirai nechitima anoti zvakakosha kuti vanasikana vechidiki vazive kuti vanokwanisa kuita zvidzidzo zvescience ne technology kwete kuchikira kure.
Zvinhu izvi zvakomana chete but you find kuti vasikana vanokwanisa kuita the same thing since we all got the same brains anyway, saka we can do this.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi anoti danda chena. Uyo anodzidza kuSt George's anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dziri mumakwikwi aya. Mumwe musikana anodzidza kuHarare High School Tariro Muzowaka anokurudzira vechidiki kuti varambe vakashinga kunyangwe zvinhu zvakaoma sezvo iye akakwanisa kupinda mumakwikwi aya zvisinei nekuti anobva kupi.
Ndangotara kuti kugara mugeto asiradzoti augoni zvakawanda, ini ndotogara mugeto but I'm a programmer now.
Chikwata cheZimbabwe chakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Robot reZimbabwe rinozikanwa nezita rekuti
Zimwani. The president's car is called Zimwani. His son is also a Zimwani.
Nasi nemangwana chikwata cheZimbabwe chichange chiri mumakwikwi ekuona kuti michina yavakagadzira ingawine here mukupera kwemakwikwi aya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
munhau dzemitambo. Zvikwata zvenyika zvemutambo weragby nenhabvu zviri kudzoka zviri maoko chete kubva mukushanya kwazvo kuNamibia mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Zvikwata izvi zviri kudzoka zviri maoko chete mushure mekurohwa mumitambo yavo, kunyange hazvo vaive vasimuka muHarare vachivimbisa mafaro. Matebos ndiwo akatanga kurohwa apo vakadamburwa 31-26 nemugovera makwikwi e2017 Africa Gold Cup Group 1A, ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma2019 Rugby World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Zvakamira zvakadai, mavanga ekurohwa kwemasebos asati adzima, Maurias akatevera izvi nekuisirwa pasi 1-0 nemaBrave Warriors mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda kuma2018 Africa Nations Championships. Asi Zimbabwe ichiri nemukana wekudzorera zvayakaitwa apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium Sondorino mumutambo ucharatidza chikwata chaenderera mberi nemakundano aya. Vanotevera mutambo uyu havasi kunyanyotya zvavo nezvakaitika musemuniyo mastadium nezuro. Mumwe wavo ari mutsigiri weCapes United vaInnocent Mtena, avo vanoti maWarriors achakunda mumutambo unotevera.
Tiri kurwadziwa zvedu bhati kuti Zimbabwe yari 1-0 bhati hatotokotasewo patatemechi kuti chii togora ngoirovowo kana 2-1 saka 1-0 haiwo haizvi zvauti inonyangotyisa kozi vakazovewo pamusha pedu kunovarovowo chii kana 2-1 tinohwina tinovimba namhofuwo kuti.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vamakabhi Makamure vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekurohwa kwakaitwa maWarriors, asi vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti chikwata chaSunday chidzambwa ichi chichakunda apo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare.
Mwoyo wangu utorwadzikana zvisingamboita kuti timu yavanodyiwa si 1-0 rinani tinogona kuzodzorwa kunoku patimu painenge yadzokawo yauya kuno. Vakomana ngavarambe vane pawa vadzokera kumashure painouya kuno kuti tinogona kuidya tinowina tinozidziva sapoti nechaisapoi sapoti yakakwana.
MaWarriors ari kutarisira kupa mufaro kuvateveri venhabvu sezvavakaita svondo rapera apo vakatora mukombe weCOSAFA Castle Cup mushure mekurova Mozambique, Seychelles, Swaziland, Lesotho pamwe neZambia. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachisi kuda kuita maWarriors ekutanga kukundikana kuenda kumafinari eAfrica Nations Championships kubvira makundano aya akavambwa muna 2009. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yebai election yakaitwa kwaChiundura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo yeChiundura by election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vanonzi vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashanaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza nezvimwe zvekudya kuvatyairi vemarori anenge aenda nechibage kugrand marketing board iri kulions den. Zimbabwe inokundwa 1-0 nenamibia mumakwikwi eAfrica Nations Championship. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Chris Gande.